Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 Kurume 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions yokurudzira nhaurirano dzemihoro kuti dziitwe izvozvi. Kuvhurwa kwezvikoro kuchanetsa rwendo runo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 1489 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, vose vachichitapurirwa muZimbabwe. Vanhu vabaiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemumwe 35,761. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 579. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nemumwe 36,321 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 33,919. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJoseph Moyo vari kukurudzira makambani ose kuti atange misangano nemasangano evashandi vachikurukura nyaya dzemihoro. Kurudziro yava Moyo inotevera kusawirirana pakati pehurumende, Zimbabwe Congress of Trade Unions nesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe panyaya yokuti Tripartite Negotiating Forum itare mari inotambirwa nemushandi wepasi-pasi kana kuti minimum wage. Asi kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kwave kupa kuti Zimbabwe Congress of Trade Unions ide kuti paitwe nhaurirano dzechimbi-chimbi dzekugadzirisa nyaya dzemari yemihoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Pange basati pava nechibvumirwano pakati pebusiness, labor nehurumende kuti mihoro inogadziriswa at the national level. Iyo zvino nyaya yemihoro inyaya yemasectors akasiyana siyana kana kuti maenterprise. Saka pari kutarisirwa kuti maenterprises kana kuti makampani, tingati maworkers committees, magroups evashandi nemanagement kumacompanies, ndipo vanofanira kuona kuti kana zvinhu zvakwira mihoro inokwira zvekare.
Iko kumaindustry uko zvinenge zvichifamba sei?
bato rema employers nerema unions at the industry level voongorora kuti muindustry mavo mawages asara zvakaita sei kana pakatariswa nyaya yemihoro kana kuti maprices vokwidza zvekare kana kuti votenderana kuti mawages anogona kukwidza pakota here pakore kana kuti pamwedzi pakore kana kuti kamwe chete pakore saka nyaya yemawages inyaya yemasectors kana kuti inyaya yemaenterprise
ko kuti TNF kuchinenge chifamba sei
takamboedza pa national level patakaisa 2.5 kutanga kwegore last year hurumende aisati yareviewa kana kuti kuchinja mari iyoyo zvinoreva kuti masectors asina kumboedza kukwidza mihoro inenge yakasara yasarira kumashure maprices achikwira
saka ndapi matanha muri kutora
tinoziziva kuti maprices akwira saka tirikutarisira kuti masalaries zvekare anofanira kukwira kuti aenderane nekukwira kuri kuitika zvino ndizvo zvatiri kutarisira kuti maemployers anofanira kuva nemwoyo unotobvumidza kuti manegotiations afambe zvakanaka
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vanoti mitengo iri kupfira hongu asi zvinogona kusaramba zvakadaro nekupindana kwemukuva ngati nzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
chatinotarisa nacho kuti mitengo yezvinhu iri kukwira here yatinoti inflation ndiyo inotiudza kuti mitengo iri kukwira here kana kudzika hongu gore rakapera mitengo yakambokwira chaizvo asi takazoona kuti inflation yacho yakanga yakutanga kudonha kusvika muna November yanga ichingodonha yakazongoti kwirei muna December asi tiri kuona zvakare kuti January naFebruary inflation iri kudonha ndiyo measure yatinoona nayo kuti maprice ari kukwira
Asi kaiko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya Dr. Murefu
hongu maprice ari kukwira asi haachanyanya kukwira zvekumhanya sezvaakamboita gore rakapera saka tiri kufunga kuti tinoona kuti mitengo iri kukwira sei tichishandisa iyo inflation ndiyo inotiudza pari zvinezvi inflation iri kudzika asi mitengo yakagara yakwira kare
zviri kufamba sei panyaya dzemihoro yevashandi
iye zvino tiri museason yekuita collective bargaining saka mucollective bargaining process imomo vanotarisawo zvakare inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu vanozviita factor into the negotiation process mawages achiitwa adjusted in line ne inflation
mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Kufurwa kwezvikoro kunogona kusafamba sezviri kutarisirwa mushure mekunge masangano akawanda anomirira varairidzi azivisa kuti nengo dzavo dzakawanda dzichatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa varairidzi vanodzidzisa zvidzidzo zvegrade 7 form 4 neform 6 vanofanirwa kunge vadzokera kumabasa avo nhasi vachigadzirira kuvhurwa kwezvikoro muchikamu chekutanga nemusi wemuvhuro zvondo rinouya Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti hapana chikoro chingavhurwa kana zvichemo zvevashandi zvisati zvagadziriswa
kana chikoro chingaendeka kusvikira nhunda dzavarairi dzagadziriswa zvikuru sei mari dzavanotambira nokuti vamwe vese masoja mapurisa masiayo mari zvavo dzakauya dziratikaswa kuma 30,000 dziri pasi pasi vamwe vari kuma 70,000 asi varairidzi dzavo dzinongobva pa 14,000 kusvika pa 19,000 saka varairidzi vakazvipira kuti hurumende ngaitange yavakapasiteta vakwanise kuzoenda kubasa pari zvino havakwanisi kuenda kubasa Uyo zenyaya ze health and safety azina kukosheswa. Nekuti kunongo nzendai kuzvikoro. Zvikoro zviri debt. Hazvikwanisi kuti zvitengewo zvokuzvidzivirira padenda recovid. Saka varairidzi vati until welfare yavo yakoshesa health and safety yaonekwawo kuti havazokwanisi kupinda munjodzi. Vanomirira hurumende kuti imbovacapacitata nokuratidza kuti ine chido chokuti vashande basa mune zvakanaka ndokuti vazoenda kubasa.
Masvitsawo here kuhurumende position yenyu iyoyi yekuti hamusi kuzodzokera kubasa zvinhu zvisati zvagadziriswa zvamuri kutaura izvi?
Hongu, takatonyora gwaro tiri maunion akawanda, maunion 7, tikasvitsa kuhurumende nekuministry, asi hapana kana chatichauya. Hapana kana social dialogue iri kuita, vari kungoomesa musoro sechigogo dzavachienda mberi.
Tinonzwa hurumende ichitaura kuti ine urongwa hwekuti panovhurwa zvikoro varayiridzi vose vabayiwe nhomba. Zvakamirawo sei kudivi renyu varayiridzi?
Varayiridzi chidokwa chidokwa chavo hachizo kubayiwa nhomba. Chidokwa dokwa chavo ndicho kuti vakwanise kutomboenda ikoko kuzvikoro. Zvenhomba izvi vari kuti it's a minor issue, uyezve havatirasi nhomba inobva kuChina. Chikurukuru varayiridzi vari kutaurawo kuti nhomba iyi haina kuzoshata hayo dei hurumende yakapacitata varayiridzi, asi ngaisamanikidzwa. Inofanira kunge iri voluntary kuti vanoda havo vobayiwa nhomba, asi varayiridzi vakawanda vanoratidza kuti zvenhomba izvi vadi vanoda kusiyana nazvo. Vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya dzemasalaries uyezve nyaya dzoutano muzvikoro, nokuti zvikoro zvakawanda hazvina kupreparea kuvhura zvikoro.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavachira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera. Vanotiwo sesangano vanotarisira kuti utano hwevarayiridzi huiswe pamberi kunyanya. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7.
Isusu seZimbabwe Teachers Association zvikoro huiswe pamberi kunyanya. Tinotarisira zvakare kuti izvi zvekuti vadzokere kuchikoro pasina mari zvinhu zvinototi gumbura zvakanyanyisa, zvokuti tenge tichida kuti hurumende kuti tirimbe nayo ititaurire kuti inoburitsa mari zvarini. Tino ruzivo rwokuti hurumende ine vamwe vashandi vayo vayakapa mari. Isu zvinototi kakamadza kuti kusvika pari zvino havasati vatipa sevarayirisi kwavo kuti zvidza here kuti tishatirwe, nekuti paya zvidzidzo zvakambomiswa nekuda kwedenda recovid-19. Izvino isu hatichada zvakare kuti zvidzidzo zvirambe zvichikanganiswa uye kuti tigozozvimisa nekuda kwokuti hatisuwirirana nehurumende. Hatidi kugara takangopokana nehurumende pose pose, asi tinoda kuti tione mukana wokutaurirana zvinogadzirika zvogadzirwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Zvinotikatyamadza kuti vanoda kumirira kuti zvivhurwe vagozotiona sevanhu vakashata. Saka isusu sezinta tirikuti musi wa15 musati wasvika ngavatipe mari dzinoita kuti tikwanise kukwira mabhazi tidzokere, asi tigone kubva zvose zvine mainge nekurarama kwemunhu anonzi anoshandawo.
Saka masvitsa here kuhurumende zvinyunyuto zvenyu izvi uye mamira papi navo?
Zvinyunyuto takazvisvitsa kare iyo hurumende isati yatombotaura kuti zvikoro zvinovhurwa rini. Takatonyora gwaro isu seZimbabwe Teachers Association ratakaendesa kuhurumende, tikaita kopi Ministry of Education, tikaita kopi iyo watinoshandira mushandirwi Public Service Commission, tikaita kopi kuTreasury. Watakati isu dai vanhu wee, onai denda zvamuri kutimira kudzikira, tinozviziva kuti zvikoro muchatoti ngazvivhurwe. Asi zvakanaka kuti imimi mugadzirise nyaya iyi zvisati zvadi zvavhurwa. Saka pari zvino tiri kungoramba tichitaura nyaya imwe chete, ende nyaya iyi yakabvira gore rakapera. Iyo hurumende ndiyo yakauya ichiti ngativei neroad map inoita kuti tidzosese mari dzedu pamari dzaOctober 2018 520 to 540. Asi ivo manje vakuramba vakangonyarara vasinga uyewo kwatiri kuzotaura nesu kuti izvozvo zvifambe asi tichingokugudza madhoo avo vasinga vhu
vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wezimta vagodwill taderera vari parunare kuchegutu najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uyo waimbozivikanwa seApex Council nezuro vakanyorera gurukota rinoona nezvavashandi vehurumende tsamba richipa hurumende mazuva manomwe kubva nezuro ekuti inge yagadzirisa zvichemo zvevashandi zvemihoro yavo kukundikana kwayo vashandi vanozozivisa nezvourongwa hwekuramwa mabasa. Hurumende yazivisa zviri pamutemo kuti yachinja mamwe mazwi ari mumutemo kana kuti Statutory Instrument 50 yegore ra2021 pamusoro pesora rinorimwa munzvimbo yechilonga kuchivedzi. Pange pachitaurwa kuti panorimwa sora remombe pave kunzi nzvimbo yechirongwa chekurima zvinodiridzirwa kana kuti irrigation. Hurumende yakazivisa zviri pamutemo mwedzi wapera kuti vagari vari munzvimbo yechilonga vabve munzvimbo iyi kuitira kuti kambani yeDen Diary ishandise minda iyi semafuro emombe dzavo dzemukaka. Dare redzimhosva rinotarisirwa kupa mutongo waro nemusi wechishanu zvondo rino. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti kuchinjwa kwemazwi ari mugwaro iri hakuna zvakunobatsira vanhu vechilonga. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo nemamwe masangano ari kuedza kubatsira vagari vechilonga vanoda kuti mitemo yose itevedzwe vachiti havaoni chikonzero chekuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Hurumende yeZimbabwe hongu yachinja zvishoma shoma pamutemo weStatutory Instrument 50 of 2021.
Pane zvaitwa izvi pane chachinjwa here? Chii chachinjwa?
Zvangochinjwa ndezvekuti pabiswa mashoko ekuti vanhu varoda kuti vabiswe kuti parimwe huswa hwemombe. Pakanzi iko zvino paroda kuitwa irrigation scheme kana kuti minda yemadiridziro. Ndo zvachinjwa zvikuru nekugadzirisa zita regurukota rinoona nezvematunhu kuti rinonyorwa sei iko zvino pachirungu.
Izvi zvinobatsira vanhu vechilonga sei vamazvinga? Mutsauko wavepo ndeupi?
Nyaya yekunzi vanhu vanofanira kuti vabve vasingazodzokizve munzvimbo iyoyo haina kubiswa. Nekudaro hapana mutsauko uripo. Isu sesangano reHuman Rights Watch nemasangano ari kushanda nevanhu vekuchilonga kusanganisira Makrad Trust kumasvingo nevamwe tinoramba tichienda mberi tichitaura kuti hapana kutamiswa kwevanhu kunofanira kuti kuitwe zvisiri kutevedzwa pamutemo. Vanhu ivavo vasina kutaurwa navo zvakare nyaya dzekuti vanopiwa mari kana kuti mimwe minda kana kuti dzimwe nzvimbo dzinenge dzine zvakaringana dzinofanira kuti dzitaurwe. Tiri kuramba tichitaura nevakuru vehurumende kuti remekedzai kodzero dzevanhu vekuchilonga, vachengetedzei upenyu hwavo, vabateiwo sevanhu kwete kuramba muchienda mberi nemazano anga aripo ekutamisa vanhu zvisina kuteverwa kwemutemo. Tinoziva kuti iko zvino dare reHigh Court kumasvingo nyaya iriko iri kutarisa kuti ipinde musi wechishanu, iyoyo nyaya yekuti kumiswe urongwa hwekutamisa vanhu kusvika zvese zvatataura zvagadziriswa kuti vanhu vange vachiziva kuti nguva dzose kodzero dzavo dzinochengetedzwa uyezve hurumende yavo inofanira kuvabata sevanhu.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare neStudio 7. Tichienda pamhepo tatadza kubata mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo avo vange vati vachataura nesu pamusoro penyaya iyi. kusarudzwa kwevanhu vachanzwa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa mupurisa anonzi akauraya vaGeorge Floyd gore rapera kwakatangidza muguta reMinneapolis nezuro. Maudo nemapurisa vakange vakazara muguta iri vachityira kuti pangaita mhirizhonga. Gore rapera vanhu vazhinji pasi pose vakaona pamavhidhiyo mupurisa wechichena Derek Chauvin akatimbirira nebvi rake pahuro pemurume wechitema George Floyd kusvika afa. Kusarudzwa kwevanhu vachanzwa nyaya iyi kana kuti juri kunonzi kunogona kutora masvondo matatu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vanoti haasi Derek Chauvin ega ari kutongwa asi mapurisa, mitemo yeAmerica pamwe chete nekubatwa kunoitwa vanhu vatema nemitemo yeAmerica.
Tutana ndokufara kuti nyaya iyi yasvika pakuti atongwe mupurisa uyu. Chepiri ndingati tipakatarisira kuti tichifayo yacho ichafamba zvakadini, uye ndofunga ruzhinji rwakatarisira kuti awanike aine mhosva yekuuraya vaFloyd. Vakawanda vanenge vakatarisira kuti pachamuka here mhirizhonga pashure and also during the course of trial yemupurisa uyu. Saka tukona iyo state ya Minnesota nemeya weko atora maprecautions ekuunza mauto nemapurisa anopfuura 3000 kuti vakwanise kudzivirira mhirikumbwa kwemhirizhonga. Ende ndinofunga kuti dzimwe nzvimbo muno muAmerica dzinenge dziri paalert kuti pakamuka noise navo vakwanise kudzivirira mhirizhonga.
Chakasiyana nyaya iyi nedzimwe ndechipi chinoita kuti nyaya iyi yaGeorge Floyd ive pamusorosoro pepfungwa dzevanhu?
Ndofunga chakanyanya kuti nyaya ive pamusoro kune dzimwe dzatinosimbowa iyi nyaya yevhidhiyo yakabuda. Vanhu vakaona utsinye nemazita avo utsinye hwemupurisa uyu kupfugama kwaanga akaita pamutsipa waFloyd akatoisa maoko muhomwe achitozhira kuita kunge munhu aitonakirwa nazvo. I think utsinyi hwakadaro ndozvakatatamadza vanhu kuti chii ndingaitike masikati machena. Vamwe mapurisa vakamira vakatarisa vasina zvavanoita vachimurega achidaro.
Kana Derek Chauvin mupurisa anonzi akauraya George Floyd akawanikwa asine mhosva, munofunga kuti chii chingaitika?
Ndinototira zvingaitike kana akawanikwa asina mhosva Chauvin nekuti takaona pane dzimwe nyaya dzakafanana neii muchiri kuyeuka kuLos Angeles kwakamboitika nyaya iyoyi panga parohwa munhu mutema nemapurisa vakapisa Los Angeles iya kuna na Ferguson and so on dzimwe nzvimbo muna vaAmerica. Saka nyaya iyi iri exclusive. It's a political trial and also the state itself, my institution, the state, my police, I am a judicial system. Zviri pa trial futi because vazhinji vechitema anoti my institution iwayo ndo pane rusarura ganda futi. Saka munhu ari pa trial is not just Chauvin. It's a political trial ye state yemutemo dzemuno neiwo maprosecutor nematare. Saka there is a lot riding on it kuti inobuda sei. Vakasamutongera nemhosva vanomuka vaparadza not just kuMinneapolis koko but kune dzimwe nzvimbo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maasikurazeiko veStudio 7. Toda kutaurawo nemurume anonzi Monzora, ndinonzi Queen kuJohannesburg. Nemurume anonzi Monzora ari kutaura kuti zvoni 2023 achange achifanisa zvekuti MDC Alliance. Ko adi kungodzoka zvakanaka naka azoona kuti haana vanhu vakamonzora. Haudume 2023 Monzora, dzoka kumusha wakarasika. MDC Alliance ndiyo yakasiya yaitwa na baba Changirai na President Changirai ndiyo inoterwa nevaro muzhinji rwese ndosaka uri kuona kuti hauna vanhu wakuda kuvhiringidza vhiringidza musangano wachamisa nenyaya isina kana nebasa rese.
Pastuma mukasengu zivisawo vamwe vedu vezinoda vana veZimbabwe kuti munombozivira kuti tiri kuuraya nyika yedu yeZimbabwe. Zimbabwe yaifi yakanaka monzoro nasi uri kutaura zvino kuti kwa hei muno munofanga kuti 23 avhutire paanoda asinga abhuse kwakuti kudii kune kuabhusa kunopfuura zvaarikiti here zvekuti kwai ndochinja zita rangu ndaimbozitawanda wochikondesa nemuchikondesa nemunhu unonzi tawanda woti ndaunzi tawanda mushadei woti vana tawanda mushadei vaviri kuzama kudini ikoko isusu vana vezimbabwe tisiri kuuraya Zimbabwe tinongoteerera semazunga ega semazingizi mutikura muteerera munhu akadai so ndomunhu ari kuuraya nyika yakata sina monzora yaa muri serious nenyika yekana kuti muri kuda kuti zvekutamba iyi ichangeita nyika yekutambura kusvika pakufa nyika yeZimbabwe. Chinjai maitiro venyu vana veZimbabwe chafa muchitambudzika mukasapfumudza muka vana veZimbabwe bado nemi vanhu vestudio maifanwa kumbobvunzawo monzoro kuti alliance yako unaani mapato acho mubatanidzwa unawo ndivanaani tudzi yamwe vaviri mualliance mako munobva kupota muchibvunza mubvunzo vanhu vakarasa vana monzoro ako kwaona munhu ochinja zita oyemura zita romwe munhu kwai ndaa kunzi Johni waona zvakanaka zviri kuna Johni unoda kuzama kuba malation apera kwaita MDCT but all right ta MDCT iya MDC alliance vateera futi kuvhirikidza zvinhu
mangwanani mangwanani pastudio 7 ini ndoitwawo chatogo ndiri muno South Africa Gauteng province ndode kumbotaurawo nenyaya yavamonzora vakabuda pamhepo pastudio 7 vichitaura nenyaya yekuti vachashandisa zita rekuti alliance nokuti rakasiyiwa navatsvangirai vakaitwa mubatanidzwa wemapoka Depends alliance. Zvinoita senge zvinhu zvine musoro. Zvinoita senge zvinhu zvine musoro kudai asi hazvina chi hazvina musoro. Kune vane maonere akasiyana siyana vanotoona kuti aiwa baba ava havasi pachinangwa chekuda kuzoita president munyika aiwa chinangwa chavo dingindira ravo chairo chairo ravakaendera ipapo ende vane vanhu vakatovaisa ipapo vakatovapa basa iroro rekuvhiringidza vana veZimbabwe kuti vasaziya kuti kunoti ndekupi kusouth ndekupi kuchamhembe ndekupi kumaodzanyemba ndekupi chinangwa chiri chekuti ZANU PF irege kubva pachigaro nokuti vakazviona muna 2018 kuti aiwa inonzi allowance inotungamirwa nachamisa iyi ine simba rakawandisa igungwa harikupike nekapu mukaripedza zvigungwa.
SAT murese repastudio 7 muri seisei zvimwe zvinhu zvinomboitika zvinotoshamisa chaiko. Ndiri kunzwaiwo mai mutangwa ari kutaura kuti kwanzi vice president ana mangwana vakabayiwa saka ivo kana vachinzwisisa kuti nhomba iyi inoshanda sei ivo vakaregerei kubayiwa vanotumbudza zvokuti kwai vice president tinoziva sei kuti ndora akabayiwako kana asina kubayiwa zvazvokungonyeredza kungoratidza kuti kwai uri kubayiwa toziva sei kuti wakabayiwa. Ami munomanikidzire vanhu kana vasingadi kana munhu asingazvisisa haasi kunzwisisa makangozviita zvinhu zvenyu chero mukati hazvibhadhariswi makangozviitira zvinhu zvenyu pachenyu mukanditora nhomba iyoyo hapana wamakambobvumirana naye isu tochengetwa namwari nda kwete kuda kumanikidza munhu munhu kana asiri kuwisa haasi kunzwisisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chibadura nekambo kake dia wangu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vari chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 1489. Zimbabwe Congress of Trade Unions yokurudzira nhaurirano dzemihoro kuti dziitwe izvozvi. Kuvhurwa kwezvikoro kuchanetsa rwendo runo. dzasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kahwande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.